inya inorwadza, inorwadza zvikuru. Nekuti inorwadza pamativi ese maviri. Nekuti tikatarisa kune varwere, varwere vari kutambudzika muzvipatara. Zvipatara zvedu zvagara zviri kunetseka nemishonga, zvagara zviri kunetseka nezvakawanda zviri kunetseka zvipatara zvedu. Pamusoro pazvo tarikuchiti hapana futi chii. Machiremba aya muri yezimbabwe inochidina ngeye zvinoizvi. Takupindana nefestive season, nguva yeaccidents, nguva yekufamba, nguva yekorera, yekutapudzana zvirwere. Saka the one side. On the other side of the issue, mukoma Jonga, ndinotongotondera nyaya iyi kuti yanga yakangodaro, yanga isina kumbosanduka kugubvira mazuva etakatanga isusu kushandira hurumende kuma 2002-3. Saka ndinozokurwadziwa kuti kubvira nguva iyoyo kusvikira tasvika nhasi, mashiremba hasati atambira mari yakanaka kana uchishandira hurumende.
Asi mungaona here mune ramangwana Dr. Bonde hurumende ichitambira kuti pagadziriswe nyaya?
Tinotisunga ibumbiro remutemo riri pamusoro pemakonferensi, riri pamusoro pemakongiresi, riri pamusoro pemapati ose. Saka iroro bumbiro remutemo rinoramba rakasunga hurumende. Hazvina ndaa kuti hurumende yacho ndeipi yatinenge tichishanda nayo. Zvichangoramba zvakangodaro kuti tinenge tiri kutedza kuti kana takutsvaga kodzero dzevanhu dzeutano, chiremba wacho mararamiro ake akaita sei? Zvinoramba zvakangodaro zvisina kusanduka.